zvinhu zvatishamisa zvikuru sebato reMDC kuti President Mugabe vapindwa nei somunhu mukuru. Kupa hakuna kushata, asi usati apa unotanga waongorora kuti mhuri yako iuye yakaguta here. Ndosaka muchirungu vane expression yaya vanoti charity begins at home. Tose tinoziva kuti gore rino, nhaka uno, mwaka uno uyu mvura haina kunaya muZimbabwe muno. Kunotori nedrought rinotyisa, zvichireva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Saka mukuru vaMugabe kana toona vava kuti mombe dzavapa idzi hanzi 300 cows voti vopa kuAU, asi iyo zhara yakatekeshera munyika kudai, toona sokuti ha apo vaposha vakoniwa.
Saka imi zvii zvamaifungidzira kuti zvaifanira kuitwa nemombe idzodzi pana kuti dzipiwe sangano reAfrican Union?
Sekuonawo kwedu isu sebato guru rinodiwa navanhu ndeyekuti mombe idzi dzatengeswa, tahwa kuti kwai dziri kupurazi rimwe rava muduvuri here kukaroi, de dzachitengeswa chimbi chimbi dzichakakora dzisati dzaonda. Mari yacho yowanikwa iyoyo yoshandiswa kutenga chibage choendeswa kunzvimbo dzeya dzakaita drought kune zhara. Nokuti totona sokuti zhara iyi ichatobata nyika yose, nokuti vanototi ivo 6 million ingatonzi ndo half ye population yeZimbabwe. De mombe dzatengeswa chimbi chimbi ndofunga vane mari variko.
Asi idzo mombe dziri kumbotengeswa nemari vagutu zvekuti mungabva manya kuchema.
Zvinenge zvichibva kuti imombe ichine utano hwakadii. Mombe dziri kumatunhu akaita sekukaroi, tahwa kuti dziri papurazi rekukaroi. Saka kuri kuti yatengeswa zvayo mombe imwe chete haungatoshayiwiwo kana tingangoti $350-$400 US dollars zvichikwira.